Mangwanani akanaka atereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 28 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutongo wacho wedare tinotambira nemufaro nekuti rangotonga chokwadi pajekerere. Yanga isina chokwadi chekuratidza kuti vanhu vakati takazviitei kwati hatina. Ranga rongoramba chingotipa matrial date isiri kuti padate rachona, saka tabva takwitwa nyaya yedu tikabva tanzizvoni taakudhiswa summons.
Dare ramajistrate rinosunungura nhengo dzeMDC 43 mushure mekunge hurumende yatadza kusvitsa umbowo kudare iri.
Pane dzimwe nzvimbo dzatiri kuudzwa neakamirira hurumende kuti musati musaita maadvhenja yekuya kunopinda ikoko, nekuti pamwe hamuzokwanisi kusvikira vari muzokuvara.
Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana mamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro kuMozambique, Zimbabwe neMalawi mushure medutu mpengo idai. Sangano rana mukoti reZimbabwe Nurses Association of America raunganidzawo mari yokubatsira kuti pawanikwe mvura yokunwa yakachena, sezvo matsime nezvibhorani zvakaparadzwa nedutu mupengo idai. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeMDC 43 dzakanga dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga yakananga nezvesarudzo gore rapera dzakasunungurwa nedaro ramajistrate nezuro mushure mekunge hurumende yatadza kusvitsa umbowo kudare iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ramajistrate amairombidzai mugwagwa vakabvisa nhengo idzo dzakanga dzichisanganisira nhengo yekomiti yepamusoro yeNational Patriotic Front vajimu kunaka pausungwa. Mumutongo wavo amai mugwagwa vakatsoropodza hurumende vachiti haifanire kungokwekweredza vanhu ichivaunza kumatare isina humbo hwakati tsvikiti. Amai mugwagwa vakati hurumende inofanira kuzopa vasungwa ava masamanisi ekuti vamiswe pamberi pedare kana yave nehumbowo. Mutongo wakaturwa nezuro naamai mugwagwa unotevera chikumbiro chakasvitswa negweta revasungwa ava vaGift Mtisi chekuti nyaya iyi iraswe, sezvo muchuchisi wenyaya iyi vaSebastian Mutizirwa vave nenguva vachitadza kutara zuva rekuti nyaya iyi iri kupomerwa vasungwa ava itongwe. VaMutizirwa vakatumira mumwe muchuchisi kuti apfudzire nyaya iyi mberi zvakare, izvo zvakarambwa naamai mugwagwa mushure mechikumbiro chakasvitswa kudare navaMutisi. VaMutisi vakati vasungwa ava vashandi vepamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House, avo vavakati vakasungwa pakakomberedzwa muzinda uyu nemapurisa akanga akapakatira zvombo muna Nyamavhuvhu gore rapera. Asi hurumende inoti vasungwa ava ndivo vakaita mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakanga yakanangana nesarudzo mushure mekunge komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yanonoka kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Mumwe wavasungwa ava muzvare Mesi Matara Mvura vakati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Mutongo wacho wedare tinotambira nemufaro nekuti rangotonga chokwadi pajekerere. Yanga isina chokwadi chekuratidza kuti vanhu vakati takazviitei kwati hatina. Ranga rongoramba chingotipa matrial date isiri kuti padate rachona, saka tabva takwitwa nyaya yedu tikabva tanzizvoni taakudhiswa summons. Kana vakutida vachatichera 1 by 1 patinogara.
Mumwe akanga akasungwa pamwe chete namuzvare Matara Mvura vatondera ichakona vakatiwo vachakwidza nyaya yekusungwa kwavo kumatare epamusoro kuti varipwe.
Ya sezvo zvinhu zvofanga zvichita bhozi, vanofanira kuti tikwidze nyaya yacho kumatare kuti vatiripe bhozi. Takatiwestera nguva vasina humbo nesu kuti takapara mahe.
Zvichitevera mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaumba komisheni yaitungamirirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vaHalima Motlanthe. Komisheni iyi yakaburitsa gwaro rairatidza kuti vakaratidzira musi uyu vakaratidzira murunyararo, asi mhirizhonga yakazotanga pakapindura masoja zvakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu, kunyange hazvo masangano anoshanda akazvimirira achiti vanhu vakafa musi uyu vanogona kudarika 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano re United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoti vana milioni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro kuMozambique, Zimbabwe neMalawi mushure mekunge nyika nhatu idzi dzaparadzwa nedutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. Masangana aya anoti ari kunetseka nekuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro mushure mekunge dzimba dzavo nezvikoro zvaparadzwa nedutu mpengo iri. Asi mukuru wesangano re-Platform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti zvinhu zvave kuita zviri nani kumanikaland sezvo mimwe migwagwa yave kufambika. Mashoko aya anouyawo apo hurumende yati yave kuburitsa imwe mari 50 million RTGS dollars yokubatsira kugadzira migwagwa, mazambuko nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMaduku.
Kare zvino tingangoti sekuziva kuti vanhu vazhinji kunaya kwemvura nezvanga zvichiitika zvewedha zvati dzikirei, taane mamwe marodzi ekuti akwanisa kufambika sekuupdita kwatanga tichingoita.
Matiwo ini dzimwe nzira dzaakufambika, saka zviri kureva here izvi kuti chikafu chaakusvikawo kune dzimwe nzvimbo dzakawanda?
Ndo chokwadi chiri kuitika chocho. Nzvimbo dzanyanya kunge dzisadzainyakuita zvakanaka inzvimbo dzekuchimanimani ndokusaakupindika. Asi zvino zvikutari nzvimbo zhinji dzaakukwanisa kuita access nechikafu. Asi pane dzimwe nzvimbo dzatiri kuudzwa neakamirira hurumende kuti musaita maadventure ekuya kunopinda ikoko nekuti pamwe hamuzokwanisi kusvika kana munozokuvara. Saka tiri kuremekedzawo dzimwe nzvimbo dzatinenge taudzwa hadzifambiki. Asi vari kuti musi wechishanu nhasi musi wechize nzvimbo zhinji dzinenge dzaakupinda, saka takamirirawo kuti vanosvika vashanu tibva takwanisa kuchipinda mune dzimwewo nzvimbo dzatiri kupuwa advise yekuti idzi chimbomirai kupinda, nekuti kuchiri nemimwe mikova ichiri nemvura yekuti pamwe nemaziso unokwanisa kuti ndopfuura, asi kuzotsika kupinda imo pamwe munenge maakunyudza nekuti rimwe ivhu rinenge raane mikova ine filtration.
Vanhu vangu vachichema-chemawo nenyaya yekuti havasi kukwanisa kuwana mimwe mitumbi yavari kufunga kuti yakafushirwa. Muri kufara here nezviri kuitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko irori?
Kumablessing yaya inonyanyanoita ndeyekuti vazhinji vari kushandisa macultural beliefs avo ekuti panofa vanhu dzakasiyana, vamwe ndevechechi zvingi vanoshandisa chikristu, vamwe vanoshandisa vanhu zvokuti mavigirwo anoita munhu anoenderera netsika nemagariro kana nemabelief systems. Panga pachiri gwani pakutanga kuti tiri nemitumbi yakavigwa isina kunge yazivikanwa kuti ndeyani, yatingati unidentified bodies. Vamwe panenge pane maallegations inandingati ndakanyatsoona, vamwe vanga vazovigwa vakadarikidza vanhu munhu ani mugrave one, asi inyaya dzisati dzanyatsa dziri kutsvagurudzwa. Vazhinji vari kutaridza kushushika nechiitika mukumabrifin zvokuti pari zvino vanhu vakatonyanya kubatikana zvokuti vanhu vari kuexpressa mavhiews ekusutsumwa vachakarerekera kwatiri isusu vanenge vari vemasangano akazvimirira. Tinokwanisa kuti pamusoro pedambudziko tiri kutaura sezvatiri kuita pano, vamwe vakashungurudzika zvinji havadi kutombotaura nenyaya iyi, vari kungoda kuti zvimbotipfuurei. Saka ndine chokwadi kuti nyaya dzekuti vanhu vari kuvigwa sei dzichauya dzakati simbei mavhiki maviri kana matatu anotevera vanhu kana takunyatsa kuziva kuti vangani, nekuti vamwe vanhu vakatsikirirwa sekuti nzvimbo dzimwe dziri kwanangangu. Vamwe vanoti pane hama dzedu dzakashaya kazosoka dzakakwanisa kutora dzakatsikirwa nematombo hatibvi yemadzibaba edu kana yemazinzi edu ndopi vakafira. Saka vanhu vanenge vakuti zvaakutadza kuti hatichakwanisi kubva munzvimbo iyoyo, asi mungangoziva kuti mimi panyaya dzedu dzetsika nemagariro tine nzvimbo dzatagara tichida kutokumbira kuti tizoenda pamwe chete nehurumende kuti tinge tichibatsira vanhu vazive kuti dzimwe nzvimbo hadzifaniri kunge dzichiri kugarwa chaiko nedai painenge yapera nekuti dzagara dziri nzvimbo dzanga dzavewo condemned asi nenyaya dzekutiwo mutungamiriri wedu wematunhu mumwe wacho mune vanhu vasinganyatsokubatikira nyaya dzavo vanenge vachitoita sekuti regulate kana kutoramba vachisimbisa nzvimbo dziya dzakuvaka mastructures akanyanya panzvimbo dzanga dzinzi idzi hadzifani kunge dzichigara vanhu saka nyaya dzema vabeliefs neculture ndodziri kunyanya kushanda panyaya dzekuti zita sei nevashaya kana nevasati vaonekwa nekuti vamwe vanoti kusvikira tazoziva kuti havana kuonekwa tinenge tichingoti pamwe vachaonekwa vamwe vane trust nebelief yekuti hama dzavo dzichaoneka vamwe vatopera simba vamwete aiwa vasina kuoneka vaya tovatora sevanhu vakatoshaya
mukuru wesangano replatform for youth development vaclarice madhuku vachitaura vari parunhare vari kuchipinge zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuramba zvichibatsira mukuunganidza rubatsiro rwevanhu vakavirwa nedambudziko remafashanu ecyclone Idai kumanicaland nemasvingo sangano ravana mukoti vanove zvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica rezimbabwe nurses association of america nderimwe remasangano evana vezimbabwe vari kunze akaunganidzawo mari yokubatsira kuti pawanikwe mvura yokunwa yakachena sezvo matsime nezvibhorani zvakaparadzwa mumafashanu aya nhengo yesangano iri muzvare opachi weshe vanoti savana mukoti vari muamerica vakakwanisa kuunganidza mari inodarika chiuru chemadhora iyo ichabatsira mukuwaniswa kwemvura yakachena yokunwa vanoti vanoshushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu kuchimanimani nechipinge uko kunochirwa kuti zvirwere zvemanyoka zvinogona kumuka chironguva nekuda kwemvura yakasviba uye kushayikwa kwezvimbuzi ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
sebato revakoti tinobatana neruzhinji rwezimbabwe mukubatsira hama dzedu dzakawirwa necyclone takabatanidza mari yatakati igobatanidzwa nevamwe vese vari muarea yedu yemuDMV muno muwashington dc area kuti igotumirwa kubatsira vanhu vari munzvimbo dzakawanikwa nedambudziko recyclone zvizhinji zvatinofungira zviri kudiwa zvinhu zvekudya zvekupfeka asi tinenge tichitarisirawo zvakare varapi yedu kuti vanhu vakakuvara vanoda kuenda kunorapwa vanoda mabhandages vanoda mishonga so ndo zvinhu zvatinenge takatarisana kuti tibatsirewo izvozvo
saka mari yamakakwanisa kuunganidza iyi mari iyi uye yakatotumirwa here kuenda kune vanoda rubatsiro
mari yatakakwanisa kuunganidza sesangano takaunganidza 1060 sezimbabwe nurses association of america yakatobatanidzwa nemari yakanga ichiunganidzwa pazuva ratakasangana secommunity yedu yemuno muwashington yakatumirwa ehe kuti inobatsira basa kuzimbabwe
mune vamwewo here vana mukoti vamuri kushanda navo vari munzvimbo dzakawirwa nedambudziko
pari zvino hatina vatinavo chaivo direct vatiri kushanda navo kwete
tichitarisa kuti nguva yetsaona dzakadai kunoitawo zvirwere imiwo sesangano ravana mukoti zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo
kusangana nenguva yakadai zvirwere zvinowanda zvinowanda mukuti chinhu chinonyanya kuafekta kana paitika dambudziko rinoparadza misha kudai kuti vanhu vanowana here mvura yakachena yekunwa plus zvimbudzi so ndizvo zvinhu zvinoita kuti zvirwere zvipararire vanhu vakasageza maoko zvakanaka nemvura yakachena vakasawana mvura yakachena yekunwa uye pekurasira tsvina pakange pasina kuchengeteka zvinhu zvinoita kuti zvirwere zvipararire
saka netsaona iyoyi zvii zvingaitwa kuti vanhu vazvidzivirire kubva kuzvirwere zvamataura izvi
zvirwere zvinenge cholera zvinoda kuti vanhu vadirirane pavanorasira tsvina kana kuti vanhu vari kuita marelief efforts vakwanise kukurumidza kuti pagadzirwe zvimbudzi kuitira kuti vanhu vawane pekushandisa plus zvakare kuti vanhu vawane mvura yakachena yekunwa zvimwe zvinogona kuitwa nevanhu vasati vasvikirwa nevanhu vanovapa mvura yakachena kungave kuboilisa mvura yekushandisa pamba zvinobatsira chaizvo kuti vawane mvura yakachena izvozvo.
Tinoona kuti mudunhu irori mvura yacho inogona kunge yakutyisa vanhu kunwa nekuti kune mimwe mitumbi isati yawanikwa uyewo zvipfuwo zvakangofawo zvikapararira. Mvura iyoyi yakakodzera here kuti vange vachizoibhoilisa sezvamuri kutaura?
Kuboilisa yeu ndiko chaiko kunotobatsira zvatinoita zvekumboti vanhu vachere mvura mumahombekombe menzizi zviya handione zviri zvinhu zvinokurudzirika patakatarisana napo apa sezvamataura mitumbi ichirimo mimvura nemhuka saka mvura iyi haina kukodzera kunwiwa iye zvino asi ikange yafashaidzwa yaboiliswa ehe inogona kunwiwa.
Nengo yesangano reZimbabwe Nurses Association of America muzvare opachi weshe vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muMelined muno muAmerica. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mupepanhau reHerald mune nyaya yekuti hurumende yabudisa mari inoita 50 million RTGS dollars kubatsira vanhu mushure medutu mpengo idai. MuHerald mekare mune nyaya yekuti Zimbabwe neZambia zvichaparura musangano weZimbabwe-Zambia Permanent Commission on Defence and Security. MuDaily News mune European Union iri kuti sarudzo nemhirizhonga zvakakanganisa chimiro chava munangagwa asi European Union inoti haiori moyo pakubatsira Zimbabwe. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bato rezapu riri kurwa nekudzorerwa zvayakatorerwa nehurumende kuma1980. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti vemabhizimisi vari kunetseka nekudhura kuri kuita kufambisa mabhizinesi avo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Cape Town hatangobatirawo hura maoko kuti maibve zvinogona kungosvikawo nekuno asi tisiri kwayet zvako asi hatangobatira hura maoko dai maZimbabwe atangobatana taregedza tasisikawana wamwe wedu achirwiswa tongobatsirawo kudzorerawo bhose havaurayire vanhu mahara.
Madini zvino Studio 7 ndokwasai nemufaro chaizvo. Izani yanditambudzoini itwi chemwana akafa twi chemwana akatorwa dzimba twi chemwana akatorwa misha yes everything ko zvemaheti zvakapfekwa nemazambia zvazidp zvopinda papi vakubatsira vanhu ZANU-PF yakaprovaida kandi yakabatsira vanhu nematisheti izvinopya zvemazambia ZANU-PF kuti nende chikafu vanoda chikafu abati izani yakaora ndazobvuma nhasi ndaimboida but ranotsi shiva mauri kupfeka mazambia ezanupiyefu mahiti zanupiyefu hembeni zanupiyefu kusaikiloni vanhu vari kutambura vari kuchema
kwaziwai nharirire dzechirongwa chestudio 7 ndinoda kungoti gaga hangu ini hazvo kutaura zviperi zvakazara zvokutaura mumwoyo neshungu zvakafufutirwa mukati mehana mwari vakaunza dambudziko Zimbabwe redutu remhepo iri nzira yanga iri nzira yekuti yananisa kutibatanidza arisai ari pano nepapi achema arwadziwa hapana asina kurwadziwa zvisinei kuti uri kwamutoko uri kubhanda uri kucholocho vanhu vakarwadziwa dambudziko vamarayo vakatochaona munzako chapita mawachiri kwaiwe dambudziko kana rauya ratouyira tese asi ndine urombo neruoko rutema urwoo waine denga ane nhamo achapinganidza bofu mukufamba kwaro nherera nechirikadzi takazvitarisa iye zvino izvi kune shikiri kati zakato sara soro, kune nerera, kamu maina baba wakainda. Iwewe ndo borudi za tamba nuzwane wangwe wanawisa kana sweet. Wawushida ushtora marofu mavili wanawisa kana sweet ipapu. Ina moyo wa utora ye, itaizu yenyo asidenga rakatarisa.
Mangwana naga naga murie Zimbabwe, matimane nyika, kosiku mkadae muri. Chikutanga ndinoti kurara nokumuka kunokosha paupenyu hwedu ngatitende Mwari ndini wenyu love more. Hey, tiripo pano padebheni panapa. Hey, mai vatsva musana mwana atsva dumbu. Tiri kumwa mvura nemhino kuisa musoro mbudzi Mwari nenyanga dzavo. Zvina zvinomira zvakanaka pano padebheni paTekwini muSouth Africa munomu. Hey. Driver takabereka mabhegi mahwani chaiwo chaiwo, but hey, hatiziviwo kuti ndepi ndepi. Zvobva zvatitowadze maelectioni. Politics dzacho dzanyanya idzi, but hachikuita ndopasina, because dzimwe nguva takacheukawo futi pamwe kwetu kwacho, pamwe munhu anenge aitorohwa nefuti straight, unozonetsa zvinhu zvachezvo. Muswere bho muri Zimbabwe.
Hatiri kurwadziwa nezviri kuitika kuZimbabwe. Vanhu vakakuwara cycloni dai, zvinhu zvese zviri kunetsa. MaZimbabweans voshungurudzwa kuSouth Africa kwava kutsvaga mabasa. Zvaangooma hama zvadiwa, tinongosiyira kuna Mwari.
Mangwanani vashamarari vepaStudio 7 nevateereri vacho. Ini ndine chinyunyuto chimwe chete. Ndakatarisana nevahama dzeshamwari dzedu dzakasangana nedambudziko remafashamu vekuchimanimani. Hurumende yedu nemakereke yedu hazvikwanisi here kukumbira mayuthi kuti anobatsira kuchera? Hama dzedu dzisiri kuonekwa. Hatibatsire hama dzedu, vadu vevanhu ava vatambura nguva yakarebesa. Tese tine kodzero kuti tinge tichibatsirana nehama dzedu. Ndatenda.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gore rino rave rechishanu kubva varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vapamba vanasikana vanopfuura mazana maviri nemakumi manomwe ane vatanhatu kuChibok kuNigeria. Vanasikana vanopfuura zana vachiri muhutapwa nazvino wese. Vanorwira kodzero dzevana ava vanoda kuti mutungamiriri wenyika vaMuhammad Buhari vabatsire mukudzorwa kwevanasikana vasara sekuimbisa kwavakamboita pavaitsvaka rutsigiro rwokuita mutungamiri wenyika. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona kana kuti zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vati vanoda kuti mutemo wekuti vanhu vakwanise kurapwa kana kuti Affordable Care Act ubviswe. Mutemo uyu unonzi unowanzozikamwa nezita rekuti Obamacare, nokuti wakadzikwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaBarack Obama. Unobatsira kuti varombo neavo vanotambira mari shoma vakwanise kurapwa nemari yavanokwanisa. Izvi zvashatirisa vakuru bato rinopikisa Red Democratic Party. Vanoshanda mune zveutano muWashington DC vaFrank Guni vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haine nezveutano asi kuti yave kupinza nezvematongerwo enyika. Vagune vanoti kana Obamacare ikabviswa, vanhu vanopfuura makumi maviri emamiriyoni vanosara vari mudambudziko guru sezvo vanenge vasisingakwanisi kurapwa kana varwara.
Obamacare iye zvino izvi inyaya iri kumatare edzimhosva, nekuti hurumende yevaTrump yakaendesa nyaya iyi kumatare kuti mutemo unoita kuti Obamacare iyoyepo ubviswe zvachose. kune judge, federal judge woku Texas akapa mutongo kuti ehe mune zvinhanho zveObamacare zvinodzvanyirira vanhu vemuno muAmerica kusungirwa kuti vave neinsurance yeutano zvinova zvinotsidzirira marights avo kana kuti kodzero dzavo dzekusarudza dzavanoda nekuti kune vamwe vanhu vanenge vaichisarudza kuti hatini kuva neinsurance yekuinoita kuti tirapwe.
Chii chinoitika kana Obamacare ikabviswa?
Kana Obamacare ikanzi ibviswe, vanhu vanosvika kuma 20 million vanorasikirwa neinsurance, todzekera mudambudziko ratanga tiinaro rekuti iro zvipatara zvehurumende kana zvemastates zvanga zvichirapa vanhu vasina insurance zvinobva zvadzokerwa nedambudziko rimwe chete iroro. Zvinorevawo zvakare kuti vatano kuita vamwe vanhu vane zvirwere zvakanyanya zvinonetsa kurapa, kuitawo zvakare vanhu vanorarama pasi pe inonzi poverty bottom line kana kuti vane urombo hwakati nyanyei vanobva varasikirwa zvekare neinsurance. Zvinhu zvakaipa chaizvo muno muAmerica. Kana matare edzimhosva akatonga achitiwo hazvigone kuti hurumende yavatrump ibvise Obamacare pasina umwe mutemo unotsiva Obamacare.
Ko, kana matare edzimhosva akaramba kuti Obamacare ibviswe,
vanobva vazomhanya pasarudzo dziri kutariswa muna 2020. Vanobva vazomhanya vachiti muri kuvaona majaji akasiya aiswa nana Obama, akasiya aiswa nemadhemokrati, ari kundirambidza kuti ndiite inini mutemo wakanaka unoita kuti vanhu vaite insurance inoenderana naivo vechipati yemarepublicans.
Zvino Dr. Guni, imi munozviona sei?
Isu maonera tiri kuita ipolitics nezvematongerwo enyika hazvinei nezveutano hwevanhu, asi kuti vari kuda kushandisa nyaya iyoyi kuti vatohwina zvakare kusarudzo dziri kuteera dzatakanangana nazvo.
Kana vematare edzimhosva vakatonga vachiti Obamacare ngaimiswe, chii chichaitika kuvanhu?
Pane zvinhu zvakati wandei zvinoitika. Chekutanga ndechekuti vanhu vanopfuura 20 million vanga vakakavhwa neinsurance iyoyi vanobva varuza insurance yavo. Asi zvikanyanya kuenda pamberi ndechekuti chekutanga vanhu vanga vaina anonzi ma-pre-existing conditions kana kuti vangara vaine zvirwere zvavanga vainazvo zvinosanganisira vana gomarara zveshuga nezvimwe vanobva vatadza kuzowana insurance nawo, nekuti insurance vanenge vava kuti ini mune zvirwere zvamagara muinazvo hatichakwanisa kuramba tichikukavhai nekuti mune zvimwe zvirwere zvinonetsa kurapa kana kuti zvinodhura zvisingapore. Ndo chekutanga. Chechipiri zvinoitawo kuti vatana kana kuti vakura vanga vachikavhwa neinsurance iyoyi vanobva varasikirwa zvekare neinsurance iyoyo, zvinoita kuti pave nedambudziko guru chaizvo muno munyika. Chechitatu,
Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare ramajestiki rinosunungura nhengo dzeMDC 43 mushure mekunge hurumende yatadza kusvitsa umbowo kudare iri. Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana miriyoni imwe chete nezviuru 500 vanoda rubatsiro kuMozambique, Zimbabwe neMalawi mushure mekuparadzwa nedutu mupengo idai. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.